asingapedza nguva kutsvaga utamugati zvabuda pachena kuti hurumende vachitungamirirwa namai Matirenga vataura ivo kuti pane vanhu vavari kuda kunegosheta navo ende zvobuda pachena zvakaiti pane vanhu vavasingadi ende ini ndinozvitambira kuti ndinodavira iprogressive teachers union of Zimbabwe isi kudiwa ipapo saka tinoti haa zvavanoda ngazviite mukombe uyu ngautipfuure zvavo ndinoona sekuti panofanira kuita musangano wechimbi chimbi isu seprogressive teachers union of Zimbabwe zita remunhu ranga raendeswa ikoko nderangu kuti ndigokwanisa kumirirawo vadzidzisi asi kana zvabuda pachena sezvandiri kunzwa nekutaurika vanenge vari kuti havasi kuda kuti ini neptz tinge tiripo saka taakuti haa zvavanoda havo kuti zviite ngavaite izvozvo vatore vanhu vavanoda vane gosvete neivavo tozovati makorokoto kumberi uko
asi chiri kukutarisai imi sevashandi vehurumende kugadzirisa apex council chii
ngatiudzei vanhu sezvazviri isu tinoziva nhoroondo yezviri kuiteka ikoko tikada kurova bembera hazvibudi chokwadi chiri kuzivikanwa pane vanhu vavari kuda kutaura navo vaida mazita 9 tikaendesa mazita 9 vaida mai Alexander zita ramai Alexander riripo pamazita iwayo saka chimwe chavari kuda chiiko kana vasingadi dzatsunga ngavataure kana vasingadi majongwe ngavataure kana vaine zvikwata zvavari kuda kunegosheta navo ngavanegoshete neizvozvo tovati makorokoto indakataura wani kare.